mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 14 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa pafacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi zimbabwe inosvitsa gore kubva zuva rabviswa pachigaro vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe. Vatungamiri vesangano rinomirira vashandi vehurumende reapex council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nhasi kuti vakurukure nezvemari dzemuhoro yevashandi vehurumende. Vamwe vanhu havaonisi kuti mitemo yekusunga panotenga nokutengesa mari mumikoto ichabatsira pamatambudziko akatarisana nevazhinji. Tichapedzisa hurukuro nekunzwa mimhanzi kubva kumuimbi Vimbai Zimuto. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc. Rave gore vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vabviswa nemauto pachigaro vachipomerwa mhosva yokuparadza upfumi hwenyika pamwe nokukonzeresa kutambura kukuru kwevazhinji munyika. Asi zvinhu zvakagadzirisika here pagore rimwe chete iri kana kuti zviri kuda nguva yakareba kuti zvitange zvekare kufamba?
Zvinhu zvainge zvaita manyama amire nerongo muhurumende nemubato riri kutonga rezano pf, umo vanhu vainge vaive kudzingwa basa zuva nezuva. Vanhu vakaita semutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vainge vadzingwa basa semumwe wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vakanopotera kusouth africa. Vakawanda vainge vadzingwa mubato iri uye vamugabe nemudzimai wavo amai grace mugabe vanonzi nevamwe mubato iri vainge voita madiro ajojina mubato nemuhurumende. Izvi zvakazoita kuti mauto apindire achiti aida kugadzirisa zvinhu mubato nemunyika. Veruzhinji vakatsigira danho iri vakapinda mumugwagwa sezvo vainge vaneta neutongo hwavamugabe. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza studio 7 kuti vanonzwisisa kuti sei vanhu vasiri kufara nekuti pane zvimwe zvakavimbiswa zvisina kuitwa.
Vanga vakapromiswa kuti after soon after kubvisa vamugabe vanhu vacha create a government of national unity, uye vanhu vemdc, vanhu vemucivil society, vanhu vemuzanu pf will be represented. Those like people were very happy, but promise yacho haina kuita sei, haina kuitiwa. Takaona vanhu vachitanga kuita sei kurecreate from
vagumbo vati zviri pachena kuti matambudziko akaita sekushayikwa kwemari pamwe nekukwira kwemitengo yezvinhu akatowedzera pasi pehurumende iripo. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zvichakadaro, vanoongorora nezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paDefray University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvinhu zvaifarirwa nevanhu hazvina kuitika. Vamasocha vanoti sezvo mapurisa ari kudzidziswa patsva maitiro ebasa ravo, masoja anofanirwawo kudzidziswa patsva kuti vagone kushanda nevanhu zvakanaka.
Zvinhu zvakaitika zvinhu zvakatifadza, zvakafadza munhu wosise kuona kwataizviita pamatv posapa. Asi panenge pakazoita kushurikirwa kwavanhu vazhinji nekuti zvavaifungira kuti ndo zvichaitika masoja atora nyika sokutora kwaakaita nyika, handizvo zvakazoitika. Vanhu vanenge vakazoshungurudzika chaizvo kunyaya dzoupfumi uhwu, vaifunga kuti masoja auya nazvo zvose zvaivanetsa, tichizoona kuti aiwa masoja haana kuuya naizvozvo. Saka ndinoona sokuti panenge pachiri kutiremei vanhu voshaya kuti vatakabvisa vaya kuti vava vari nani, kana kuti iko kwatiri kuenda ikokuku nemasoja uku kuchabuda zvakanakanaka. Saka panenge pasina kunyatsokujeka pamasoja apa pagore rapfuura rose iri nokwatiri kuenda.
Chamunoona sokuti chakafadza vanhu, pakutsigira mauto pavakati vatora masimba chi
chakanyanya kufadza vanhu kuzama kubvisa vamugabe pamwe nokuzovabvisa vamugabe ravo kwapera makore akanyanya kuwanda nokunoruzha rwakarwa kuitwa nomudzimai wavo nokuvhiringika kwakanga kwakuita kutongwa kwenyika nekurwisana kwakuita muzanu PF vanhu vasina hopu dzokuti pane chichabuda muutungamiriri hwavamugabe vanhu vose vakabva vabatana namasoja vakati ndiwo masoja zvawa atoda anomirira zvido zvavanhu kuti tizoti zvido zvavanhu zvacho zvakazoitika here pagore rapfuura rososvika patiri apa ndo petingadawo kuisa maziso edu nepfungwa dzedu ipapo
ko ukama hwevanhu veruzhinji nemauto munoona sekuti hwakamira sei
ukama hwavanhu namauto hahuna kumira zvakanaka apa ndo petingada kuti titi pachivanhu chedu mauto anoda kurobwa masoro kungava kurayirwa kuya kuti aiwa kutonga kwesoja handiko kuvhundusira vanhu handiti ndo vakazviita pakupaya vava vasingavhundusiri vanhu vakabatana navo tabva pakupaya paya zvimwe zviitiko zvinobva zvaitika zvoita kuti masoja ayaya hamusatamba nawo
chatingatarisira paukama uhu gore rino iri riri kutangidza nhasi ndechipi
tikati paukamba kwatakatarisira apa ndorokuti kana masoja akateerera nhayo vakuru vacho vana vachiwengwa tinotambira kuti isu shoko harivhikwi une nzeve wanzwa kuti aiwa izvi handizvo zvatinoda kuti zviitike izvizvi kumasoja atyise sezvizvizvi toa kuti mapurisa ari kutrenwa kuti awirirane navanhu noukama hwahuripo masoja avo ngaaitwe izvozvo
muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare nestudio 7 vamwe vanhu vanoti havaone sekuti mitemo ichaita kuti vanhu vanotengesa nokutengesa mari mumikoto vasungwe ine zvakanyanya zvaichabatsira pakugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyaya dzezveupfumi munyika mutori wedu wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera
chiziviso chiri mugwaro rehurumende regovernment gazette remusi wambudzi 9 chinoratidza kuti mutungamiri wenyika weemarson mnangagwa vakasaina kuti mitemo yeexchange control act newemoney laundering and proceeds of crime act ivandudzwe pasi pemutemo unovapa masimba ekuvandudza mitemo kana kuti presidential powers temporary measures act dare reparamende rinofanirwa kuzopasisa kuvandudzwa kwemitemo iyi kuti kuvepo zvachose mukati memwedzi mitanhatu uye vanhu vanowanikwa vachityora mitemo iyi vanogona kuiswa mujere kwemakore 10 kana kutorerwa mari yavanenge vainayo kana zvichinge zvaonekwa kuti vanenge vaiwana zvisina tsarukano vakawanda vakataura nestudio 7 vanoshora mutemo uyu vachiti hapana zvakanyanya zvauchabatsira pakugadzirisa matambudziko ari munyika mumwe mudzimai wechidiki akangozvidoma nezita rekuti Cynthia uyo anorarama nekutenga nekutengesa mari anoti anoziva kuti vanoita basa iri vakawanda vanoshandiswa nevamwe vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika asi anoti kune vamwewo vakawanda vakaita saiye vari kuwana raramo nekuita basa iri nekuzvishandira pachavo vega achiti mutemo uyu uchakanganisa veruzhinji
isusu manje sesu vamwe vedu tinenge takungopinda zvedu mucrossfire idzodzidzi but ini ndakazvimirira ndega ndiri munhu wekuti tivakadzivaivo kuti tei takangozvirongekerawo tobva tangosevhasevha zvimari zvedu zvekuti ndiwanewo kuchengeta mhuri bcause nechipesendeji ishoma chandiendawana ichocho ichochocho vanhu vangu vari kutobhenefita kamari kangu kandaka tanga nako kuspina ndokari kutodii kari kutoraramisa mhuri yangu munoti zvino mabasa ari kunetsa asi ndichiwana kurarama monthly ndichisvikawo ndotobhadhara rent mafees ndikutobhadhara vana vari kuwanisa kuwanawo chikafu saka zviri zvekuti timire zvekuchinja mari dai tambomira tangoita kuti vakadzi vamboramba vachiempawa kuti svika tasvika chaipo chaipo patiri kuda
murwiri wekodzero dzevanhu variwo chipanga mazano nesangano reavameli human rights network vatinei mukwewa vanoti vanhu vakawanda vane hama dziri kunze kwenyika vatumira mari yekunze uyewo vazhinji havana ruvimbo nemabhanga emunyika izvo vanoti zvinogona kuita kuti vakawanda vabatwe nemitemo iyi
dai mtemo uyu ukashandiswa especially ku vatoziva kuti vane upfumi wakawandisa usinga explainiki mtemo uyu unotinetsei kana uchidila nema informal trader because ma informal trader by their nature of operations havana documentation uchasunga vanhu vari innocent
sachigaro weboka remadzimai musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions amai Barbara Tanyanyiwa vanoshorawo danho rehurumende vachiti uku kuita kwewashaya kutsvaga utamugate amai Tanyanyiwa anoti matambudziko munyika ari kunyanya kuwedzerwa nemakakati anova mune zvematongerwo enyika pamwe nekuvepo kwemabond notes
tikatarisa vanhu ivavo vari kuchinja mari vazhinji vacho vakadzi tikada kuti tiongororezve kuti sei vachichinja mari inhau yekuti vakadzi ndivo vanofesana nekuoma kwezvino isusu semadzimai ezctu tiri kuti mutemo uyu hatitoudi dambudziko riri kunetsa hakuzi kutengeswa kwemari but chiri kunetsa ndeche legitimacy ya president ngakugadziriswe nyaya yelegitimacy chimwe chatinotaura isusu sezctu tiri kuti ngakubviswe mabond notes kana mabond notes akabviswa hatizooni mwana vanogara mumastreets
mudzidzisi wezvebudiriro nerunyararo pane chimwe chikoro chepamusoro vadidmas tewa muongorori wezveupfumi akazvimirira ega vade wande mwewe avo vanoti havaone kuvepo kwemitemo iyi kuchigadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi
rinoona sekuti kuda kudila nemasigns and symptoms yeproblem yeekonomi yezimbabwe tikatarisa zviri kuitika ndezvekuti machendi mane vanhu vanototamburawo vanotopiwa mari nevakuru vakuru vehurumende zvakamira akaita ikonomi mishonga chaya kutenga kumafamasi vakastopa kutora bhondi nemamedical aids vakuda maforeign currency US dollar rinobvepi as long foreign currency isipo tisina access kwairi ikonomi inoramba ichingowira pasi
svondo rakapera governor wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya vakaramba kuti kuvepo kwemabond note kuri kukanganisa mamiriro ezveupfumi asi vamangudya vakabvuma kuti kushandisa mari zvisina mwero kwehurumende kwange kuchiita kuti irambe ichinyora mari inozivikanwa ichinzi real time gross settlement kana kuti RTGS izvo zvinoita kuti chikwereti chehurumende chirambe chichikura zvichizokanganisawo mamiriro eupfumi ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava
kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepenyoro yeVOA yakabatana nevemedia center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muzimbabwe hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinoteverera Chipinge, musi wechina 8 mbudzi, Mutoko, musi wa 15 mbudzi, Harare, musi wa 21 mbudzi, Gwanda, musi wa 26 mbudzi, Lupane, musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo, musi wa 30 mbudzi, Sanganai neni Pratsedes Jeremiah, mune dzimwe dzenzvimbo izi.
Vatungamiri vesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vari kutarisirwa kusangana nevamiriri vehurumende nhasi kuti vakurukure nezvemari dzemihoro yevashandi vehurumende iyo inonzi yave pasi kwazvo zvichienzaniswa nemamiriro eupfumi hwenyika sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vanoti zvimwe zvezvinhu zvavachasvitsa kuhurumende inyaya yekuti mihoro yevashandi ikwire zvinoenzanirana nekurarama kwemhuri ine vanhu vatanhatu ngatinzwei hurukuro yaitwa najonga kandemiri westudio 7 naamai Alexander
tatoreceive agenda yemusangano kubva kuhurumende ichitaura zvese zvatichadhiskasa zvatakarwirana kudhiskasa
zvii zvamuri kunyanyoda kukurukura nezvazvo zvikuru
zvizhinji zvatinokurukura nezvazvo ndezvecost of living adjustment ndokubva takambokurukura tichitaura kuti zvinhu zvese zvakwira mitengo uye zvimwe zvakuchatwa nemaus dollars isu vashandi vehurumende upenyu hwatoomera hatichakwanisi kutenga uyezve mari yatinotambira ichakwanisa kuti tipedze mwedzi tichiriritira mhuri dzedu uyezve nekudya nekuenda kubasa saka inyaya yatakaturira kuhurumende tikange tabuda even neresearch paper redu tichitora maprices ariko iko zvino uye zvichitasa PDL tichitasa bread basket redu tikaona kuti maprices ariko aya anenge achikodzera kuti munhu anopiwa mari yepasipasi anova general yend atambire 1700 chakunetsa tichazova tingati iusa kana chii but kwatiri isusu tinoti US dollars nokuti ikonomi yedu yanga ichiranwa nema US dollars uyezve even mari yatanga tichitambira yacho yatabhesa on tichigadzirisa cost of living yedu adjustment yedu tanga tichibva pamanya ema US dollar iwayo saka isitongoti currency yayo iri kunzi ndo inoshanda nehurumende ndo iri chiri kushanda asi tichitasa maprices takaona kuti munhu anorarama zvepasi pasi anofanira kuwana 1700 patakamboita manegotiations edu this year muna May mari iyoyo yakanga iri pa720 bread basket irovo.
Ko nyaya yebhonasi yakamirawo sei nokuti mwedzi wambudzi vanhu vangadai vaakutotarisira mabhonasi?
Nyaya yebhonasi zve ndoimwe nyaya yatichakurukura vachava vachitiudza position yavo chaiyo is government. Tiri kuverenga mumapepa tichinzwa kuti bhonasi ririko asi tinowanzoziva kuti zvinhu zvinenge zvakakodzera ndezvekuti hurumende uye vatitaurire kuti vanotibhadhara bhonasi redu sei, vachatibhadhara rini. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvatiri kutarisa kuti tichataurira naimomo uye kuvayeuchidza kuti zvinenge zvakanaka kuti kana pane zvinhu zvekuita nezvevashandi maconditions of service tigare tataurirana so that tinoziva kuti kana vanhu vachiwana information inenge iri official information. Uyezve pane nyaya yatichadiscussa yemarentals ndofunga munoziva kuti vashandi vehurumende vamwe vanogara mudzimba dzehurumende vari kubhadhariswa marentals akakura zvikuru mamwe acho anotodarika even housing allowance yavanopiwa nehurumende. Saka imwezve dzimwe nyaya yatichanokurukura imomo tabva ipapo zvino ndofunga makanzwa minister of finance akutongotaura nyaya yekuti tichivada kukata nhamba yemacivil servants tinova zviri kukonzera job insecurity kune vashandi vakawanda vehurumende vopedzisira vane matambudziko akawanda ekuti mari haisi kukwana uyezve havazivi vamwe vacho kuti tichazenge tiripo here mangwana kana kuti tinenge tisipo. Saka zvimwe zvezvinhu zvakare zvatoda kunotaurana tichibudira napachena kuti kana anything chinotaurwa chiri chevashandi ngachiuye kumaunions anomirira vashandi so that isu kana tichikwanisa kuita mainterventions toita kana pane zvinoda kuti vashandi vaziviswe tovazivisa uyezve hurumende ichivazivisa officially. Saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kunotaura.
Pane mamwe masangano evashandi vehurumende ari kuti Apex Council haina zvairi kubatsira, haina mazino yatadza kuburitsa chimuko. Munotiwo?
Kutaura kwevanhu vanenge vasiri mukati mezvinhu zvinenge zvichiitwa ndofunga mukatarisa muchaona kuti Apex Council haazi munhu kana kuti union. Apex Council ibumbiro yevashandi vose vemuhurumende vanosangana vichakonsensus kazhinji tinogona kusatowirirana tese zvinenge zviripo asi kazhinji demokrasi inenge chingoti zvinodiwa nevazhinji ndozvinoitwa. Saka kazhinji Apex Council ndomashandiro ayo uyezve Apex Council yakati hatitange nekungoda kuti tingada kumacha kana kuti tingada kutukana naemployer totanga tasangana naemployer tazozviona tazvitadza ndopatinodzokera bheki kuvanhu. We believe kuti isusu takasarudzwa nevanhu kuti tiite basa tinongotanga taita isusu basa racho rekumirira vanhu kana tazotadza tozodzokera kuvanhu.
Avo vanga vari sachigaro veApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchikamu chino tinokuunzirai imwe yemisoro yenhau dziri mumapepa emuZimbabwe. Bepa naure Herald rine nyaya yomutungamiri wenyika vamunangagwa vachiti vanhu vemuZimbabwe vanofanira kusunga dzibate nokuti havachadzokera sure mukupindudza nyaya yezveupfumi izvo zvavanoti zvicharwadza. Zvekare muHerald mune nyaya pamusoro penzvimbo ichasvikira zvirimwa iyo iri kuvakwa nekambani yekuChina ichibatsirana nehurumende yeZimbabwe. Bepa naure Newsday rine nyaya yezvinofungwa nevanhu pamusoro peumbowo hwakapiwa nemauto nemapurisa avo vakaramba kuti vane chekuita nekurawa kwevanhu musi wa1 Nyamavhuvhu. Imwe nyaya iri mubepa iri ndeyekuti vaviknelchivayo vakapa muchivande $10,000 kune vaimbove mukuru weZimbabwe Power Company. Chronicle ine nyaya inoti hurumende yabvumidza kushandiswa kwemari inoita 5.3 billion mukutangisa zvirongwa kana kuti maprojects anoita gumi nechimwe. Muchronicle mekare mune nyaya ingakovhumbisa vamwe yekuti Bulawayo City Council inoda kuti vanofa vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu vaite zvokupiswa kana kuti cremation pachinambo chekuratidzwa mumakuva sezvo nzvimbo yemakuva yave kushomeka. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. Chikamu ichi ndechenyu imi vateereri pamunenge muchizvitaurira mega.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutaura nevatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona pamusoro pemamiriro akaita zvinhu. Tave kusvitsa gore vaimbova mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vabviswa pachigaro.
Zvakutongodiwa muno munyika muno vakutongoda Mwari, tichitongonamata tese tichireta chimwe chimwe chete. Zvakaitika zvakaitika hazvoka, hapana zvatinokwanisa kuchinja. But the truth is that ongoko ndekuti ka opposition parties ne the ruling parties tichitongobatana tongoita chimwe chimwe chete. Zvekusoro kuti hanzi kuti hapana chichachinja hapa, tinombobva chakachinja muno. Zvakutongodiwa way forward yekuchengeta zvinhu zviri pamwe chete nekutonamata nekutsa Mwari. So that munhu kana taanenge abvunzwa nechaitika zvechokwadi, we must be open kutaura chokwadi kuti no, this happens but we are sorry. We must learn to say sorry pane chinenge tangoitika toona way forward. Ndo zvakutongodiwa munyika yeZimbabwe.
Tombotarisa kuti iyo nguva inoyi gore rapera ndo nguva yatakaona vamugabe vachibviswa pachigaro, pane zvasanduka here imomo munyika pari zvino?
Yeah, a lot has been changed muno muZimbabwe because even now we are now akadana kufamba chaiko chaiko ndamungofambawo zviri free. Mapurisa hachanetwa sezvaaiita kare. Even kana ukafamba mumarodzi zvimwewo zvacho zvachinjiwo, zvimwe zvaomawo. Kuoma kwazvo tinoziva kuti hapana pazvinombofa zvakanaka because kana pakaita vanhu vairi vari kungorwizana kapane mumwe anenge ane masimba kwake kwaanokwanisa kuona achitarisa kuti zvinhu zvinatofambawo zvakanaka. And with the ruling party yaamugabe pane zvayaigonawo, pane zvayaitadza. And now nepresident aapo we respect him so much. And pane zvakawanda zvakatochinja zvatakutofarira because muno pisi chai chaiyo nehurumende yamugabe taitenge pasita. But now taakwanisa kufamba, taakwanisa kuitawo zvimwe zvinhu. I know kuti kuvaadjasta kubva pane imwe position kuenda pane imwe position zvinonetsa but we are trying.
Ini ndinonzi Charles Chikwadze, ndiri kuno kuLesotho.
Ehe, taurai tinzwe.
Inini maonero angu ndeekudai so. Takatarira mafambiro ari kuita zvinhu munyika, zvinhu zviri kunetsa zvemanetsero azvaita. And now takutoona kuti zvinhu zvatovawe pamamiriro azvanga zvakaita kubva kudhara kwese. Zvinhu zvazvichitori nane zvakanga pana vamugabe. Pakangobva vamugabe zvinhu zvakatanga kuita wese. Ende uye kubva pakabiwa maelections zvinhu zvakatanga kunetsa. Saka zviri kutotinetsa kuti chii chiri kuitika mukati menyika. Konga vangopa kamwana majigisa ake, ngavangopa kamwana zvaakahwina musarudzo. Kodzi nokakata commission yekuti iongorore kuti vanhu vakafurwa sei. Asi Mauto akaonekwa makamera atora vanhu vakazikana kuti ndivanani vakafurwa. Ko zvinonetsa chii kuti zvingobuda pachena ndiani akavatumira? Zvinhu zviri kuchena
izvi. Kuona kwangu ZANU-PF dai Mwari izvi zvaakuda Mwari. Dai Mwari vaikwanisa havo, vaikwanisa havo kuti paitika zvimwe zvinhu vochinjwa. Nekuti kana vachiramba zvinhu zvinongori pachena zvekuti masoja ndiye akafurawo, tasingafaniri kumbotaura kuti akafurawo ndede. Fanira kumbotaura kuti kwakatuma masoja ndiani. Ngatisake izvozvo zvekuti ndiani akatuma masoja kufura vanhu, kwete kubvunza kuti hasi masoja aiwa vari kutaura nema mhemu.
Hai hai, makadi zvenyu hanzvadzi.
Tiripo, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Ndiri kutaura navhuka Zimbabwe ari UK London.
Taurai tinzwe vavhuka Zimbabwe, munoona sei zviri kuitika izvi?
Zviri kuitika kuZimbabwe zvinhu zvinotyisa chaizvo vahanzvadzi. Just taking into consideration the so-called attempt abduction Nelson Chamisa, and also lots of things that are happening, in particular when it comes to that commission itself. Kubulawayo takaona umwe akatorwa nemapurisa abva pamuhumbowo. Tikaona futi kuHarare umwe akarohwa akarakashwa nemapurisa nemamwe ainzi maCID akanga achimuteverera ane kesi iri kumapurisa zvakare. And it shows, it proves what is when even when Vajuna Varukunita Varuno Paumbo Eco Commission E, Kana Ukapa Umbo, Unenge Uchitikira Urumende, Kana Utumbo, Usinga Fari Rikinema Security Services, you are actually risking your life. Saka cha kunya kuitikandisha kuti vanhu vakutogara vari pakati pekutya.
Avo vange vari vatereri veStudio 7. Tinokurangaridzai zvekare kuti zvavataura izvo ipfungwa dzevatereri kwete The Voice of America. Nhasi muchikamu chedu chemanzi, Blessing Zulu weStudio 7 anopedzisa hurukuro yake nomuimbi Vibai Zimuto, uyo akamboimbawo nevaimbi vakawanda vane mukurumbira.
Ndingango dzamba refu racho idamba refu rerudo, saka ndakareti hapana kwaunoenda. Kuzita ndiregere ndiuye song inongotaurawo nezvokuti mudiwa wangu ona tane makore maviri tichidanana, uri kutorerei nguva yako? Wadi kuti ndichingouya zvangu semunhu arinokuda zvisingaite. Kuzita African man inongova appreciation yevarume vedu vechiAfrican kuti vakarongeka, vanogona, vanoshanda, vanotida, vane moyo murefu. Just kungo inongo appreciation.
So romantic. African men, you are the bomb. African men, you beautiful chocolate skin. African men, your personality.
Kuzita nimbokanganwa is song inotaura nezvekuti wakanditira zvakanaka muupenyu hwangu. Handimbokanganwa upenyu hwangu wose. If it wasn't for you, I wouldn't be where I am today. Kuzita vasikana vese, it's an appreciation of vanhukadzi kuti tiri kushanda, tiri kudini, tisinonzi musha mukadzika, tiri kuvaka misha yedu, tiri kudini, ngatikurudzirane pamabasa edu nekushanda tose zvakanaka. Kuti owner of my heart, uri muridzi wemwoyo wangu, uri mudiwa wangu, ndinokuda. Pasina iwe mwoyo wangu wakarasika. Hapana kwaunoenda is the title track inenge ichitaura nezvekuti mudiwa wangu taandigarisana iwe neni. Tiri kuenda kubasa, iwe uri kuenda kubasa, ndiri kuenda kubasa, asi hatina nguva yokuti tinyatsodanana sevanhu vanogara vese, semurume nomukadzi. We need time to ourselves, tingori vaviri. Ndozvairi kungotaura. Kozoita slow yandakaita naCC Lady B inotaura kuti katambiro kwaunoita kanoita kuti ndinzwe kuda kusununguka newe, saka kakutamba kakanyorovera kakanyorovera, ndinongonzwa kakangondibata-bata. Kozotenze Amsterdam, ndakatora ndakainyora kuti Amsterdam nenhau yekuti ndinogara kunoku and ndada kuappreciate the environment that I live in. Kozoita Lobola, Lobola ndakaita naend muridzo inenge ichitaura nezve kuti onai takangogarisana, taane vana vatatu, wadi kungoendesa mbichana zvako kuvabereki vangu kuti kana pazoitika rugungano remhuri tisazousvoda pamberi pevanhu kuti vakangogarisana, vari kubika mapoto, vari kungodi ingoendesa padikidiki. Ndozviri kungoreva song yacho.
Pane kambo kaungade here kuti imbira muchidimbu chete?
Sanibarira panze mudiwa hausake diregere ndiuye. Sanibarira panze mudiwa hausake diregere ndiuye. Hama zangu tiri kukuziwa yere yere diregere ndiuye.
Ipo panoperera chirokwa chedu chanhasi. Chiudzei zvamunofunga nemorning show iyi, zvii zvamungade kudzwa kana kuti zviitwe pachirongwa ichi kuti chikufadzei zvakawedzera. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.